Mutauri weMDC vaJacob Mafume vatenda kuti vachamisa nhasi vanyorera tsamba kukomisheni iyi vachida kunzwisisa nezvekudanwa kwavo mangwana kuti vape umbowo.
Vachamisa vanyora tsamba kuna Mashante vanga vachibvunza kukomisheni kuti kana zvayakavadana ichatangavo here vamunangagwa navachiwenga nokuti vakataurawo kukomisheni. Vachibvunzazve kuti nyaya yacho yavangatovadanira ndeipi, zvakataurwa zvacho ndezvipi, vanokwanisa here kutipa information yakazara pane zvavanoti zvakataurwa pamusoro pavachamisa. Ndo zvavabvunza kuti naivo vakapa makomanda ava vachadanwavo here kana kuti vari kudzivirirwa nekomisheni, nokuti pane vakataurawo vemauto kuti vakapuhwa mvumo yokupinda nekunoita zvavakaita navamunangagwa.
Mutauriri wekomisheni iyi vaJohn Masuku vatendawo kuti vawana tsamba kubva kuna vachamisa.
Komisheni iri kutarisira kuti vachamisa vauye kana vaine zvichemo vanozozvitura kukomisheni, asi iyo kusvika pari nhasi vakatarisira mangwana vari kutarisira kuti vauye kuzopa zvichemo zvavo kwavari.
Ko, vamunangagwa navachiwenga vachakukwawo here kukomisheni iyi kuti vape umbowo? Tabvunza vaMasuku zvakare.
Komisheni inosheedza vanhu kana yaona zvakodzera kuti panguva iyoyo vange vachisheedza ngana nangana. Saka pari zvino vakaona zvakakodzera kusheedza vachamisa, vaditi, vakunaka navamashamombe. Uyezve kune mamwewo masangano achauya achizopa umbowo hwavo pamwe navamaphosa vanova murume wemumwe mudzimai akashaya panguva iyoyo. Saka ndivo varipo izvozvo. Kana kuchizori nevamwe vachazosvedzwa, komisheni ichazivisa kuti vachateera danangana nangana.
Asi vachitaura nestudio 7 munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakati vamunangagwa vakakokwa vanoenda.
I can assure you kuti vamunangagwa vakadaizvo vanoenda because is very low abiding. There is never a time when person was subjected to go or was invited even to parliament and did not go. He has been in the government for a very long time, but check his history. History our years. Pavanobvunzwa mubvunzo anopindura. Pavanodaidzwa nemutemo, he has always subjected himself to the law and he took an oath yekuobeya your constitution, yekuliver by the constitution, and he will live by his oath like he has always done.
Vabiti kuburikidza negweta ravo amai Beatrice Mutetwa vakanyorawo tsamba kukomisheni iyi vachiti vanoda kuti vawane mukana wekubvunzurudza vamwe vaipa huchapupu hwekuvaroverera. Asi vamwe vari mukomisheni iyi vaudza Studio 7 kuti komisheni yavo haisi kuzovapa mukana wekuita izvi. Kusvika pari zvino vanhu vanosvika 140 vapa umbowo kukomisheni iyi. Mangwana ekare pari kutarisirwa kuti pachadaidzwa imwe nyanzvi yezvemabara kana kuti ballistic expert kubva kuZimbabwe Republic Police kuzopa umbowo. VaMasuku vatenda kuti pari kutarisirwa nyanzvi iyi kukomisheni yavo. Umbowo hwenyanzvi yemabara uhu hwakakosha zvikuru sezvo pave kukandirana nyoka mhenyu kuti ndiani akapura vanhu mushure mekunge vakuru vemauto varamba kuti mauto akaenda kunobatsira mapurisa kumisa kuratidzira ndiwo akauraya vanhu. Vamwe vanoti vane mavhidhiyo anoratidza kuti mauto ndiwo aipfuura vanhu musi uyu. Mutauriri wesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights Dr. Fortune Nyamande vanoti vanhu vakarapwa nesangano ravo vakawanda vakapomera mauto mhosva yekuvapfuura. Pane mashokowo ekuti vamwe vanofungidzirwa kuti vasori vaida kutora mumwe mutumbi kumoshari kana kumanikidza vana chiremba kuti vati mufi ainge abayiwa nebanga kwete pfuti. Dr. Nyamande vanotsanangura.
Inyaya iri tricky uye iri sensitive, asi isusu mukukombaila kwatakaita ripoti yedu taishandisa information yataiwana kunana chiremba vanobelonga kunetwork yemadoctors for human rights. So on that particular incident, kana muchiri kurangarira munhu akabuda pacommission of inquiry vachitaura kuti pane vakawanda vakabuda vaitaura kuti vaizobatsirwa neZimbabwe Doctors for Human Rights kuti magwaro ekuti vanhu vakashaya vakashaya sei kuti anyorwe kwazvo. So tinoona kuti panga paine yatingati lack of transparency in terms of documentation yekuti vanhu vakarasikirwa neupenyu vakarasikwa sei. Tingati panga paine attempt yekuda kuzama kunyora kuti vanhu vakabayiwa nemapanga yet zvanga zviri pachena kuti vanhu vakapfurwa nemabara epfuti. Kuti vakapfurwa nani zvinogona kunetsa for isu vana chiremba to exactly point kuti munhu akapfura vanhu ndiani.
Asi vachitaura pamberi pekomishen iyi, Brigadier General Anselm Sanyatwe vakaramba kuti mauto ndiwo akapfura vanhu ava.
The particular soldier that the video you are referring to was taken whilst on kneeling position. Yes, indeed, he took that position because he was avoiding missiles that were being thrown to him.
Musoja wamuri kutaura nezvake muvhidhiyo akatorwa mufananidzo akapfugama hongu akatora chinzvimbo ichocho nekuti akanga achinzvenga matombo aikandwa kwaari, asi nekuti mutemo unoti pfuti yekuyambira vanhu inofanirwa kuridzwa, musoja akamira. Ndosaka mukuru wemauto iwayo akaona musoja uyu anove sergeant akamuti, simuka usatya matombo ari kukandwa haakuurai. Saka akatora matanho anokodzera.
Commission iri kutanga kusangana mangwana kuCresta Hotel muHarare, asi iko zvino iri kuita musangano waatanga na 5 Maneru sezvo vamushante vapinda munyika nhasi vachibva kuSouth Africa. Panopera musangano wanhasi panofungidzirwa kuti ndipo pachakwanisa kuti vachamisa navabiti vapindurwe tsamba dzavo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulum.